manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 8 2016 Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kungona madota amene anohwina pakati paClinton naTrump wacho pamwaka hwina angatibatsirawo nyika yedu ikasunungurwa kubva pazvirango zveupfumi zvingatibatsira zvakanyanya because pari zvino upenyu hwakatiomera nokuda kwezvirango zvavakaisa izvi.
Nyika dzakawanda pasi rose dzotarisa sarudzo dzemuAmerica idzo dziriko nhasi. Mapato anopikisa osangana nezeki kuti vazee zvinoda kuitwa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa.
Tanga tichipa albumu ratakarekodha gore rino dzake euro rataparese kune Alive Albinism Initiative avakandisarudza kuti ndive brand ambassador wavo.
Pastor Chivaviro, vobatsira vane usope. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. America iri kuita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika mutsva nhasi. Sarudzo idzi dzakatariswa nepasi rose kusanganisirawo nyika yeZimbabwe. America muna 2003 yakatemera hurumende yeZimbabwe zvirango ichiipomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi Zimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nenyaya yekuti yainge yatora ivhu kuvachena ichipa kuvatema. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti zvirango izvi ndizvo zvauraya upfumi hwenyika. Asi America inoti kutadza kutonga kwaivo vaMugabe ndokwapa kuti nyika iende kumawere. America ndiyo nyika inopa Zimbabwe rubatsiro rwakanyanya zvikuru munyaya dzezvekudya neutano. Ko anokunda musarudzo idzi pakati paamai Hillary Clinton vebato remaDemocrat navaDonald Trump vebato remaRepublican angavandudza here kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Uyu ndiwo mubvunzo une vanhu vakawanda munyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine maonero akasiyana-siyana pamusoro pesarudzo idzi uyewo vaMugabe nevamwe vavo vari muzano PF. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita savatongai ushe wekunze zvinoti zvinotarisira kuti vaDonald Trump vebato remaRepublicans vachakundwa namai Hillary Clinton vebato remaDemocrats musarudzo dzekuAmerica idzi. Vaushe wekunze vanoti vaTrump munhu asingade vanhu vatema nokudaro zvoita kuti vatema vazhinji vemuAmerica vasavavhotere.
Mafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzekuAmerica dzakatova ne conclusion kare nokuti vakagara vakaronga kuti pavanopedza kupa power kumblack vachazopawo kumunhu wechikadzi. Trump kuti asahwine chinomudyisa ndechokuti ane rusaruro rwemurusaruro ratoti rusaruro ganda.
VaPascal Mutongwizo vanogara kubudiriro muno muHarare vanoti vanoona vaTrump vachikunda musarudzo idzi.
Inini ndine ruremekedzo rwakakurisa naDonald Trump. And then ndinomuziva mubatiro waanoita mubhizinisi rake rose. And ndichitarisa ndichiongorora maelections arimo muAmerica rwendo runo, ndinoona Donald Trump achibudirira musarudzo dzake achikundisisa Clinton.
Zvichakadai vaGodfrey Stole vanove nhengo yeMDC inomirira chitungwiza North Mparamende vanoti sarudzo idzi dzine zvakawanda zvingadzidzwa nenyika dzichiri kubudirira seZimbabwe zvakafanana nekupa mikana yakaenzana yekubuda panhepfenyuro kwemapato anenge achipikisana kuita sarudzo dziri pachena pamwe nekukurumidza kubuditsa zvinenge zvabuda musarudzo.
Ya, zvidzidzo zviripo zvakawanda. Kana maelections achinga angoitwa, kana BVR system yange yapo, pakuitwa biometric system, tege chitasira kuti pavanhu vachingopedza kuvhota, chimbi chimbi vanofanira nguva kuziva kuti zvabuda musarudzo zvakamira sei. Tikaona nguva yakutora yanguva yakareba, ndipo panotanga kubuda pfungidziro dzekuti maybe vanhu vapinda mukitchen vakuchitanga kubika maresults.
Zvichakadai, mumwe mutsigiri webato rezanu PF, Muzvare Nancy Mpepereki, vakurudzira achakunda musarudzo idzi kuti aone kuti zvirango zvakatemerwa vamugabe zvabviswa, vachiti zvirango izvi zvakonzera kuti ruzhinji rweZimbabwe runhonge svosve nemuromo.
Tiri kungona madhodha amene anohwina pakati paClinton naTrump wacho pamwaka uhina, angatibatsirawo nyika yedu ikasunungurwa kubva pazvirango zveupfumi. Zvingatibatsira zvakanyanya because pari zvino upenyu hwakatiomera nokuda kwezvirango zvavakaisa izvi.
Asi vasitole vati havaone zvirango izvi zvichibviswa sezvo hurumende yavamugabe ichiramba ichityora kodzero dzevanhu munyika.
Zvirango kana zvichinge zvichibviswa, chinenge chifanira kutanga chabviswa inyaya yemahuman rights record yedu yakashata.
Mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe, vaGilbert Chikwature, vanoti mabatiro anoita America nyaya dzekunze kwenyika haawanzochinja kunyange hurumende ikachinja.
Handifungi kuti pane mutsauko uchaitika ini, because ndoona sekuti foreign policy yeAmerica hainyanyotarisisa kuti ndiani ari pachigaro, especially kapa nyaya idzodzo.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachenesani Ntungagwa, avo vanoshanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe.
Tofara kuziva kuti Clinton ari Barack Obama ari mupower, hakuna masanctions akabviswa. Saka Mike Clinton vakawina, handione masanctions anobviswa. Tofara kuziva zvakare kuti message iri kutaurwa naTrump imesseji yekuda kuvhara Mexican border. Kana achitaura nezvekuvhara Mexican border uko kuti ive nzvimbo isingangopfuure zviri izi, handioni chichabvisisa masanctions ekuZimbabwe.
Vamugabe nevamwe vavo vari muzanu PF vakatemerwa zvirango neAmerica pamwe nedzimwe hurumende dzekunze nepamusana pekubirira musarudzo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Asi zanu PF inoti iri kuoneswa pfumvu nehurumende dzekumavirira nepamusana pekugova kwayakaita mapurazi aiva evachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, vari kuPennsylvania muno muAmerica, akavabvunza nezvekuvhotwa kunoitwa muAmerica uye kuti anenge akunda anenge aita sei, sezvo paine musiyano nezvinoitika kune dzimwe nyika.
Mavhotirwo emuAmerica akamira sekudai. Vanhu kana vachinge vavhota ruzhinji iya inonzi popular vote, kune vanhu vakasarudzwa vanomiririra state imwe neimwe, imwe nzvimbo neimwe, kufanana nemaprovince edu kumba. Saka ivavo vanozoita sarudzo yavo inofanirwa kunge ichienderana nezviri kudiwa neveruzhinji. And state imwe neimwe kana kuti province imwe neimwe inopiwa ma-electoral college votes anoenderana ne-population kana kuti neuwandu hwevanhu vari munzvimbo iyoyo.
Tinoona imo muno muAmerica nyaya iri kunyanyotaurwa inyaya yekuti munhu anofanira kusvika, toti vaHillary Clinton vemaDemocrats navaDonald Trump vemaRepublicans, anotanga kusvika pa-270 ndiye anohwina. Izvi zvinoreva here kuti zvinenge zvazosanganiswa nekuvhota kunenge kwaita vanhu?
Zvinoreva kuti, saka taura kuti electoral college handiti inoenderana. Saka mukatarisa muwe yatinoti House of Representatives, imwe imba yehurumende, imba yekuti marepresentatives iwayo ari based on population. So nzvimbo ine vanhu vazhinji iCalifornia handiti. Saka California ine mahouse of representatives akawanda, uyezve ine maelectoral college votes akawanda kudarika mamwe mastates ese kana kuti ungati mamwe maprovince. Saka zvazvinofanwa kuita ndezvekuti toti vanhu veruzhinji vemucalifornia 80% vavhotera Hillary Clinton. Then 80% of the 55 electoral college votes andithi dzemucalifornia dzinofanira kucasta vote yadzo towards Hillary Clinton. Saka absolute majority electoral college and it kana chabatanidza electoral college yese ine 531 votes I think. Saka absolute majority yachona i270. Saka munhu anenge awana 270 chitarikidza ndiye anenge awina.
Dr. Chipo Dendere, nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, vari parunare kuPennsylvania munomuAmerica naMavlas Muhlanganya weStudio 7. Zvichakadaro, amai Clinton navaTrump nhasi manheru vanenge vari muNew York vakamirira kunzwa zviri kubuda musarudzo. Amai Clinton vanenge vari kuJacob Javits Convention Center kuManhattan, uko vaTrump vanenge vari kuNew York Hilton Hotel. Mutoro wedu wenhau Gibbs Dube ari kuNew York uye anenge achitipa zviri kuitika. Vakadii zvako Gibbs?
Handipo hangu chonga, uri naitire?
Aiwa, ndiri mupenyu shamwari. Kuri sei kuNew York?
KuNew York kuri Boston, apa panapa ndiri kuTrump Tower.
Kanjani chando kuNew York?
Kuri kutonhora chonga, hakusi kuita.
Aiwa.
Ndakapfeka bhachi ndikapfeka nevhesi chaiyo.
Ndo zvinoita mushandi, mushandi anoshinga, shinga mushandi. Tanzwa kuti une chimwe chizvarwa cheZimbabwe chauinacho ipapo. Ungatudza kuti vanonzani uye tingakwanisa kutaura navo here parunare?
Unokwanisa kutaura naye, vanonzi vamupariwa wekwerere. Varikupanapa. Taura naye chonga.
Waita basa Gibbs. Vagwekwerere makadii? Mungatiudzawo kuti vagwekwerere vakamira papi munyaya dzesarudzo dziriko nhasi idzi?
Aiwa, isu tiri maZimbabwe ini, tiri vekuZimbabwe, tinotarisirawo, tinoda kuona zvinoitika muno nekuti chero zvinoitika muno chinonotibatawo kumusha kwedu.
Asi mune zvamungati here kusvika pari nhasi, izvi zvakafanana nezviri kuitika kuZimbabwe, kana kuti hai zvakasiyana nezviri kuitika kuZimbabwe?
Panyaya dzesarudzo zvakasiyana zvese vakuru nekuti maitirwo aziri kuitwa kuno nemaitirwo atinoita kumusha akasiyana. Zvizhinji zvakasiyana panyaya yekutaura, vanhu vanobvumirwa kutaura, vanhu havatyi kutaura zvavanotaura chero kwaunotaura. Iyoyo yavanoti freedom of speech iri kuoneka taiona maitirwo ainoitwa kuno.
Asi maonawo sei mavhotero aita vanhu nhasi? Vaabuda here tichitarisawo mamwe makore amunosimbotarisawo vachivhota muAmerica?
Chaizvo vanhu vabuda vakawandisa chaizvo, uyezve kunyanya vamwe vainge vasingambonyanyi kuboda makore mamwe ayapfuura vabuda variko maraini aadaona akareba chaizvo.
Chii chamungati chaita kuti vanhu vakawanda vade kuvhota rwendo runo?
Ndinoona sechaitika ini inyaya yevanhu vacho pane vari kuda kusarudzwa. Paita munhu anoti akasarudzwa, vanhu vazhinji zvinhazvo vapambiri. Saka kuti vagone kuti asapindi pachigaro, vanhu vazhinji vaona zviri nani kuti vavhote.
Wamungafungidzirawo imi savamupariwa kuti ndinofunga kuti nhasi anogona kubuda nenyika ndiani pawavira?
Tirikutarisira maHillary, maClinton ndo vatirikutarisira kuti vangabude naye vachabuda nazo.
Ichii chamaona chinenge chakwezva vavhoti?
Chikuru chakwezva vavhoti ndezvinomiririra vaTrump. Savanomiririra vaTrump ndo zvizhinji zvisingadiwi nevanhu, zvisiri kufarirwa nevanhu vazhinji vari kutarisira nyika yeAmerica.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamupari wagwekwerere. Muri mudunhu ripi muNew York?
Tiri muNew York time, Brooklyn.
Ko kumusha? Muchibva kupi?
Tinobva kuChinoi.
KuChinoi. Aiwa, tinotenda zvikuru vagwekwerere. Aiwa, Gibbs mutoro wedu wenhau. Ari kuNew York, waita basa Gibbs, watipa vamupariwa. Ramba uchirwa basa ikoko.
Ndatenda zvikuru kwazvo chonga, mosora zvakanaka. Choina, bye.
Waita basa Gibbs.
Ndatenda.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvelife talk zvatiri kuita nhasi nemangwana tichitarisa sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica. Mangwanani anhasi panguva dzekuZimbabwe kubva na6 kusvika na7 tichange tichikupai chirongwa chelife talk. Mangwana zvakare tichakupai zvimwe zvirongwa zviviri zvelife talk. Chimwe chinotanga kubva na5 kusvika na6 pm manheru, chimwe chichitanga zvakare na8 pm semazuva ose. Musakanganwe kuteerera nepfenyuro yenyu yeStudio 7, iyo ichakupai zvizere pane zvinenge zvichibuda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica.
Mapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa uri kurwira kuti mitemo ine chekuita nesarudzo yevandudzwe weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA pamwe nemamwe akazvimirira nezuro vakaita musangano neboka rezek kuti vajekeserwe nezvemamiriro achanga akaita zvinhu panguva yesarudzo dza 2018. Vari kutaura vakamirira Nera vaDouglas Monzora vebato reMDCT vanoti semapato anopikisa vaive nezvinhu zvitatu zvikuru zvavanoda kuti zeki igadzirise zvinosanganisira kuti semapato vange varipowo panosarudzwa nezeki nzvimbo dzekuvhotera. Vanoti vanodawo kuti makomiti ezeki asave nemauto kana vasori sezvaari pari zvino uye kuti ive vemapato vange varimowo mumakomiti aya. Vanoti mapato ezvematongerwo enyika anodawo kuti ange aripo panodhindwa magwaro ekuvhotesa. Vamonzora vanoti chikuru chanyanya kuti mapato anopikisa adewo kuve nechekuita nemafambisirwo enyaya dzesarudzo nezeki inyaya yekuti zvinhu zvose zvairerekera kubato riri kutonga reZANU PF. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongu, takaita musangano nezuro nezeki sera nemamwe mapolitical parties. Zvinhu zvatakataura zvinge zvitatu. Chokutanga takataura nyaya yekuti paakuda kuzoitwa voter registration. Voter registration iyi inoreva kuti vanhu vaakurejista patsva kuvhota tichishandisa biometric, zvichireva kuti munhu mumwe nemumwe anenge aine picture yake. Voters roll iroro rinenge riine mapicture evanhu kuitira kuti tisashandisa mavoter registration slips aishandiswa aya. Zvimwe zvendi zvokuti voter registration iyi yaakuzoitwa papolling station yega yega. Saka chatakawirirana ndechokuti mapolitical parties ese aakuzova nechekuita nekuwirirana kuti panovhotera vanhu ndepapi. Chechipiri ndechokuti takawirirana kuti pane macommittees ezeki aripo iko zvine zvakakazara masoja, akakazara maCIO. Saka isusu semapolitical parties tinoda kupindawo macommittees ipai.
Chii chanyanyoita kuti vemapato ezvematongerwo enyika mude kupinda mumashandiro ezeki kudai?
Nokuti takaona kuti ndo pane chitsotsi chese, sarudzo dzedu hadzizochena nokuti mapolitical parties tinenge tisina kurepresentwawo panei pachitwa madecisions ekuti sarudzo dzomhanyiswa sei. Saka toda kuti isusu tinge tiripo panenge pachirongwa nyaya dzesarudzo. Tine chimwe chichinidzuzve chakasara ndechokuti isu takaisa chinyunyuto chekuti hatisi kuda musoja, mupurisa kana muCIO ane chekuita nebasa rezeki.
Asi tiri kunzwa kuti zeki iri kuramba kuti mupindire mukuchekwa kwematunhu kana yatingati delimitation.
Yanga yaramba zvayo zeki, asi zeki yanga isina kuona kuti mutemo weZimbabwe, constitution yedu, yakati iyo hakuna delimitation kusvika sarudzo dza 2023. Saka maboundary agara aripo iko zvino ndoaka acharamba aripo. Saka vanga varamba zvavo, saka vanhu vasaneseka zvavo nokuti tichangoshandisa maconstituents maboundary agara aripo ariko iko zvinezvi akashandiswa 2018.
Avanga vari vari kutaura vakamirira boka renera vaDouglas Monzora vanove zvakare munyori mukuru webato reMDCT vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muPhilippines ratonga nhasi kuti vakambotonga nyika iyi neudzvanyiriri vaFerdinand Marcos vanokwanisa kuvigwa kumarinda anovigwa magamba enyika. Makore mashanu kubva muna 2011 kusvika muna 2015 ndiwo akapisisa munhoroondo uye kudziya kuri kuwedzera kukwira kwemakungwa nemamiriro asina kutsarukana pasi rose. Izvi zviri mugwaro idzva raburitswa nesangano rinoona nezvemamiriro ekunze pasi rose reWorld Meteorological Organization. Mumwe mufundisi weAssemblies of Pentecostal Methodists anoimba nziyo dzechitendero, Reverend Togare P. Tapera Chivaviro, vapa sangano reAlive Albinism Initiative mvumo yekutora damba refu ravo rinonzi tsitsi dzake ihuru rakatsikiswa muna Chikumi gore rino. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaChivaviro vanozivikanwa nenziyo yavo yakaita mukurumbira inonzi Ebenezer Tirimunyasha Vanova munyarikani kana kuti goodwill ambassador wesangano Real-Life Albinism Initiative. Vanoti mushure mekuona kuti mari iri kunetsa kuunganidza kubatsira vasope. Vakaona zvakakodzera kupa damba refu ravo iri kusangano ravanomiririra.
Tanga tichipa album ratakarekodha gore rinonzidzidza keuro rataparese kune Alive Albinism Initiative. Vakandisarudza kuti ndive brand ambassador wavo. Saka chino chatangofunga semhuri kuti tivaitire uye se production studio inogadzira ma CDs nema DVDs edu ye Artisan Studios. Saka tawirana pamwe chete tikati hatina mari dzatingagona kuvapa pari zvino, asi chatingagona kuvaitira kuvapa album irori.
Bachi vaviro vati wose mufundisi ishuviro yavo yekuti vanhu vagarisane pasina kusarudzana.
Tese pamwe chete tiri mhuri inobva kuna Mwari takasikwa takangofanana pane zvose zvatinoita.
Gwen Lisa Mushonga anova musope uye zvakare akatanga sangano Real-Life Albinism Initiative hati vachashingirira zvikuru kutengesa damba refu iri kuti vabatsire nhengo dzavo zhinji dzacho dzakaomerwa neupenyu uye dzisingakwanisi kuzvitsvagira mafuta nezvimwe zvinodiwa kuti vasaita chirwere chegomarara repaganda.
Tinoda kutenda zvatapiwa navevhuvenzi. Tinovimba kuti tikakwanisa kuzvitengesa sezvavataura, tinokwanisa kutengera mafuta akakosha kumunhu ane albinism. Tinokwanisa kutengera mamembers edu mafuta kuti vakwanise vachibatsirikana kuzvidzivirira kubva kuzuva.
Gamuchirai uzande imwe nhengo yaLife Albinism Initiative. Afarawo zvikuru nekupiwa kwavo damba refu iri akati zvichavabetsera zvikuru kuvandudza upenyu hwavo nevamwe vari kurarama neusope.
Tikufara nedonation yatapiwa naReverend T.T. Chivaviro. Taona yakakodzera kuti Alive Albinism Initiative tikawanikwa tichikwanisa kutengesa maCDs vayo aunzo kwatiri. Anokwanisawo kutibatsirawo in our day-to-day runnings necommunity yedu.
Madamba refu anowanzotengeswa nedhora rimwe chete mumigwagwa. Vachi vaviro vaudza vatori venhau kuti kuburikidza neArtisan Studio vachabikira sangano iri damba refu iri pachena uye mari yese yavachawana vozotangawo mabhindauko ekuti vawane mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muongororo yedu yesarudzo dzemuAmerica tiri kutarisa vaviri vari kukwikwidzana. Totanga kunzwa nhoroondo yaMike Clinton vebato reDemocrats kubva kuna Blessing Zulu.
Amai Hillary Clinton vapinda munhoroondo yenyika yeAmerica munyaya dzakawanda uye ndiwo mudzimai wekutanga kudomwa kumirira bato guru rezvematongerwo enyika musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica. Kuita nhoroondo kwaMike Clinton kwakatanga muna Chikunguru apo vakakunda musarudzo dzemaprimary elections dzebato ravo remaDemocrats.
I accept your nomination for President of the United States.
Amai Clinton vakasangana nemurume wavo vaBill Clinton pachikoro cheYale Law School vakazororana uye pari zvino vane mwana mumwe chete Chelsea. VaBill Clinton vakasarudzwa kutungamirira nyika yeAmerica muna 1992, asi mhuri yaMike Clinton yagarawo ichikonzera mutauro pane zvimwe zvinhu. Nyaya yekuti vaBill Clinton vakamboita gumbo mumba gumbo panze vachidanana nemudzimai aishanda muhofisi yavo ainzi Monica Lewinsky vari mutungamiri wenyika yakambokonzerwa mutauro nekune rimwe divi amai Clinton vakamboongororwawo pane dzimwe nyaya dzakawanda asi izvi hazvina kumisa amai Clinton kupinda munhoroondo yeAmerica muna 2001 vakadomwa kuita mudzimai wemutungamiri wenyika wekutanga kusarudzwa kuita senator kuNew York muna 2003 vakavhota kuti America irwise Iraq uye muna 2007 vakavhota kuti pavandudzwe mitemo yevanhu vanouya kuzogara muAmerica kana kuti Immigration Reform Act vakati vanoda mitemo yakajeka panyaya yevanhu vanouya kuzogara muAmerica.
We need comprehensive immigration reform with a path to citizenship.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vakavadoma mudare remakurukota avo semunyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Muna 2016 vakasanganawo nemamwe matambudziko apo vakatanga kuongororwa kuti sei vaishandisa tsambambozha yavo kuita basa rehurumende. Asi vanotungamira bazi rekuferefetwa kwenyaya reFBI vaJames Comey vakazoti amai Clinton vainge vasina mhosva. Nyaya yetsambambozha iyi inonzi nevakawanda ingangovatadzise kuvhoterwa.
Tinotenda Blessing iko zvino tochinzwawo nhoroondo yava Donald Trump vemaRepublican. Muzvina bhizimusi ane mukurumbira vaDonald Trump vaita mukwikwidzi ane musiyano musarudzo dzemutungamiri wenyika. Mavambo ekuve mukwikwidzi achamirira bato reRepublican Party muna Chivabvu apfuura, muzvina bhizimusi asina kumbobvira abata chigaro cheveruzhinji achizivisa kuti aisa maziso ake pamuzinda weWhite House.
I am officially running for President of the United States.
Vakaberekerwa kuQueens kuNew York, vaTrump vakakurira mumhuri ine upfumi yaitungamirwa nababa vavo vaive nemabhizimusi aiita zvezvivakwa vaFred, ava vanoti vakavavhurira nzira. VaEdward Memelstein vanoyogweta kuRim, Bell and Memelstein vanoti kuita bhizimusi muNew York zvinoda munhu akasimba chose, munhu anokurudzirwa uye muzvina bhizimusi wemuNew York chaiye chaiye. Pamwe nekukundikana kukuru, makasino akazoboroka pamwe nebhizimusi rezvivakwa rakaondomoka, izvo zvakakanganisa upfumi hwavo zvakasimba. Pamwe nemichato mitatu, kuparara kwemichato miviri kwakabuda pachena nevana vashanu vakashanda zvakasimba mukutsvaga rutsigiro, upenyu hwavaTrump hwakananganidzwa kungofanana nemabhizimusi avo. Asi vaDonald vakadzoka mumakore ekuma 2000 nechirongwa chepaterevhizheni chakaita mukurumbira pamwe nekuisa izwi ravo munyaya dzezvematongerwo enyika, vachipikisa kuti mutungamiri wenyika vaBarack Obama vakanga vasina kuzvarirwa muUnited States.
Hillary Clinton and her campaign of
amai Hillary Clinton nechikwata chavo chekutsvaga rutsigiro chemuna 2008 ndo vakatanga nyaya yekuti vaObama havana kuzvarirwa muAmerica. Ini ndakazongopedzisa chete.
I finished it.
VaTrump vakakunda 16 vavaikwikwidzana navo mubato ravo reRepublican neshoko rakaenderana nezvinyunyuto zvevavhoti. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa iye zvino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nyika dzakawanda pasi rose dzotarisa sarudzo dzemuAmerica idzo dziriko nhasi. Mapato anopikisa anosangana neZEC kuti vazeye zvinoda kuitwa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Pastor Chivaviro vanobatsira vane usope. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.